mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 14 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Consumer Council of Zimbabwe inoti mhuri yevanhu vatanhatu yoda mari inodarika zviuru makumi maviri zvemadhora pamwedzi. Hurumende inopa mari kuchirongwa chekurwisa njodzi nekukurumidza kana dzaitika munguva yekunaya kwemvura mugore ra2020 na2021. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi matatu 230. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere nemakumi matatu nevatanhatu 8,036. Nezuro vanhu vanoita gumi nevashanu 15 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nevaviri 7,632. Sangano rinorwira kodzero dzevatengi reConsumer Council of Zimbabwe rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari inoita madhora emunyika zviuru makumi maviri nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nemashanu kana kuti 20,985 Zimbabwean dollars pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Sangano iri rinoti mari iyi ndeye mhuri inotambira mari shoma ichigara muguta. Mhuri iyi inonzi inoda madhora emunyika zviuru gumi nechimwe nemazana matatu ane gumi nerimwe kana kuti 11,311 Zimbabwean dollars pamwedzi yekutenga chikafu chete kuchitiwo chiuru nemakumi matanhatu chemadhora emunyika ekutenga sipo dzekugezesa nekuvachisa. Pamusoro pezvo mhuri iyi inodawo madhora emunyika zviuru zvisere nemazana matanhatu negumi nemashanu kana kuti 8,615 Zimbabwean dollars pamwedzi pekugara, mvura, magetsi, utano, dzidzo, zvokupfeka pamwe nezvokufambisa pamwedzi. Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti kunyange hazvo gwaro reConsumer Council of Zimbabwe iri raburitsa kutambudzika kuri kuitwa nevashandi harina kunyatsoburitsa zvose zvakakwana zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa nemushandi kuitira kuti ararame zvakanaka nemhuri yake. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Vabudisa pachena netsvakurudzo iyi kuti vashandi havana chavari kutambira, vari kumbunyikidzwa, vari kutambudzwa, vari kubatwa senhapwa. Nokuti vashandi vazhinji havasi kutambira mari inosvikako. Vazhinji vemudzimba vari kutambira mari inoita 900 chete, inova mari inokwana madhora mapfumbamwe ekunze ekuAmerica. Inova zvemari inongotenga zvingwa zvipfumbamwe chete, posara pasina munhu oshandira zvingwa zvipfumbamwe pamwedzi wose. Vamwe zvavashandi vemumaindastiri vari kutambira 2,500 mari yemuno, inova madhora ekunze makumi maviri nemashanu, anokwanazve kutenga zvingwa makumi maviri nemashanu mwedzi wese gume. Saka mari iyo iri kutaurwa neConsumer Council iri kubudisa pachena kuti vashandi dzava nhapwa, hapachina kana mumwe chete ari kurarama zvakafanira munyika ino.
Zvii zvamungataurira vashandirwi pamwe nehurumende tichitarisa mashoko amataura iyaya kuti vashandi vari kuunetseka?
Hurumende truku izivisa kuti nyika ya parara. Apachina nyika. Kana yo vanotungamira chinhu chakanaka kuti vatungamire vanhu vakaguta. Chinhu chakanaka vatungamire vanhu vane mufaro. Chinhu chakanaka kuti vatungamire vanhu vachiri kuvaremekedzawo. Iko zvino kungoti havanzwe asi pose pane vanhu kungotukwa kwega kwega chimiro havachina vari kutitungamira. Zvinhu zvakaipa kwazvo. Saka tiri kuti isu dai vadzoka kugadzirisa zvinhu vasiya nyaya dzekumbunyikidza vanhu kusunga vanhu kuri kungoitika itika uku. Dai vasiya izvozvo vauya patafura vagara pasi nevashandi nevemabhizimusi takurukura nyaya yeupfumi hwenyika nemapato ose anomirira madzimai, anomirira mayuth, anomirira vanhu vasina mabasa, anomirira vane hurema. Tese tagara pasi taumba nyika kuenda mberi.
Avo vange vari mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muHarare. Zvichakadaro, nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vaudzawo Jonga Kandemiri kuti vanowirirana netsvakurudzo yeConsumer Council of Zimbabwe iyi.
Ndingati inini ndakatarisawo mitengo yandinogara ndichiona zuva nezuva. Ndinowirirana netsvakurudzo kana nehwengeredzo yeConsumer Council yekuti mhuri ine vanhu vatanhatu inoda zviuru makumi maviri nechimwe chamadhora kuti vange vachikwanisa kurarama pamwedzi.
Zvii zvinotariswa naivo vanoita hwengeredzo iyoyi kana tsvakurudzo yemari dzinodiwa pamwedzi?
Zvinotariswa ne hwengeredzo dzakadai dzinozoburitsa kuti vanhu vangangoda mari zvinhu zvakati wandei. Vanotarisa mitengo yatingati yemabasic commodities. Mabasic commodities zinenge chitaurawo mari dzehupfu, mafuta, munyu, dzingava sipo nezvimwewo zvingangoitawo kuti munhu ararame zvine chiremerera. Vozotarisawo mitengo yemichovha, mitengo yekutiwo kana wakuda kurapwa, mitengo yeutano kuti ungangoda marii. Asi chimwewo chavanotarisa mitengo inenge ichidiwa nana mizvinafu kana kuti vana muzvinafu, nyaya dzerent kuti vangangoda marii pakupera kwemwedzi.
Takaonawo mwedzi wapera Zimstat ichiburitsawo ongororo yayo yemari inodiwawo nemhuri pamwedzi. Pane musiyano wamungaona here pakati pemapoka maviri aya, Zimstat neCCZ?
Ndingati inini zviri kutaurwa neZimstat sebazi rehurumende neConsumer Council rinopoka rakazvimiririra asi richitarisa kodzero dzevatengi hazvina kunyanya kunzvengana zvakanyanya. Mune nyamavhuvhu Zimstat yaiti mhuri yevanhu vatanhatu yaida zviuru gumi nezvinomwe zvamadhora kuti inge ichirarama. Nhasi uno tiri kunzwa neConsumer Council kuti mhuri inoda zviuru makumi maviri nechimwe chamadhora kuti inge ichirarama zvine chiremerera. Zvinhu izvozvo hazvina kunzvengana.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zuro hurumende yakazivisa kuti yaisa mari parutivi pamwe chete nokutangidza gadziriro dzenjodzi dzingangoitika panguva yekunaya kwemvura gore rino negore rinouya. Vachinyora paTwitter, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende yagadzira chirongwa chekurwisa njodzi kana kuti National Contingency Plan for the 2020-2021 rainfall season kuti nyika idzivirire kana kubatsira kana paitika njodzi dzakafanana nokuwanda kwemvura, dutu mpengo nechimvura mapwe. Amai Mutsvangwa vati hurumende yabvuma kuisa mari inoita mabhiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu emadhora emuZimbabwe $2.7 billion kuti ishandiswe kubatsira vanhu nekukurumidza kana paita njodzi nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga varumbidza hurumende vachiti njodzi dzakauyiswa nedutu mupengo idai dzakati dzidzisa kuti kugara takagadzirira chinhu chikuru
kufunga kuti sekutanga kuda kutenda hurumende kuti yaita muono uri pamberi wekuona zvinhu zvisati zvaitika tikatarisa experience yana cyclone idai nemamwe matambudziko akaita seaya emumashure aitibata tisina gadziriro inenge yaitwa pasi saka ndinodayira kuti uyu munongedzo wechidzidzo chakawanikwa kubva pacyclone idai kuti vanhu tinofanira kugadzirira matambudziko emhando iyi
Mari iyi yaiswa parutivi nehurumende inokwana here kuita basa iri kana pakaita njodzi
hongu zvinoratidzika sekunge mari yedu yemunyika $2.7 billion haingaite mari inokwanisa probably kubatsira matambudziko emhando iyi tinofunga kuti hurumende iri kuisa chisvambe chekuti vaya vanozobatsira semamwe masangano anobatsira akaita kungana WFP nevamwe vanowana mapindiro iyo hurumende iine zvayawanikwa zvainenge yaita
saka Reverend Matonga munoti kuhurumende pamusoro pezvayazivisa izvi
chikuru chatingakurudzira kuti chiitwe kuisa iya yamunoti framework yekuti mamwe maactors asazononokerwa because emergency haidi kuti yavapo ndopo chitanga kuda kugadzirwa kunzi tinotamba sei mutambo wacho inobva yarega kuchiita emergency emergency inoda kuti as soon as it happens reaction is there saka ndinodayira kuti tichaita danho ratinowana iya inonzi muchirungu rapid response
mungatsanangurawo here kuti kana apa muchiti framework munorevei
kana tichiti framework wawande tinoreva kuti zvinhu zvose zvinoitwa zviri pamurau panofananga paine gwaro rinopa zviga zvekuti kana tichiita response tinodai anoita izvi ndiani anofanira kunge achibatwa ndiani tingati zvekare zvinosanganisira aya munoti mamechanisms ekuti panogona kunge paine macommittees anonzi marapid response committees izvozvo ndo zvinofanira kugara zvaa in place zvichisanganisira the legal framework yekuti hatizoita sekunge uyo akada kuenda nokonzi muri kuita zviri kunze kwemurau uyo akada kuita zvake onza mubvumidzwe munotanga madai izvozvo ndo zvatidai zvanga zvatanga zvaiswa dambudziko risati ratiwira
avo vange vari nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vari parunhare kuHarare neStudio 7 nhengo dzekomiti yedare reparamende inoona nezvebhajeti kana kuti Parliamentary Portfolio Committee on Budget, Finance and Economic Development dziri kutenderera munyika dzichibvunza nezvebudget ra2021 richaparurwa mwedzi unouya negurukota rezvemari muzvinafundo Mchuli Ncube dzimwe nhengo dzekomiti iyi dziri kumanyikaland svondo rino vanhu vemudunhu iri vanoda kuti gurukota rezvemari rikoshese nyaya dzeutano kurima uye dzidzo asi mukuru wesangano replatform for youth development rinoshandira kuchipinge vaclaris maduku vanoti vari kudawo kuti hurumende ikoshese nyaya yokubatsira vanhu kana vawirwa nenjodzi yakaita sedutu mupengo remhepo nemafashanu emvura cyclone idai ngatinzwei hurukuro yaitwa navamadhuku nablessing zulu westudio 7
tingangoti isuwo se sangano rakazvimirira regare platform for youth and community development tiri kuona kuti nyaya dzemabudgets kumaruwa dziri kuonekwa sechinhu chakaomarara kana chinhu chatingati technical
ko sei zvichidaro
vazhinji kana totaura nezvinhu zvebudget vanenge vachifunga zvinofanira kuitwawo nevamwe vanhu vakadzidza zvinenge kuita mathematics kuchikoro kuti izvi zvaa zvevamwe saka nekushanda kwatiri kuitawo nemamwe masangano anotitsigirawo kuti mashoko anga achifamba ngatine musangano watanga tichiita neve Mr. Zimbabwe vachibatsira vatinoshanda navo vechidiki nenharaunda macommunity actors kuti vakwanise kuziva kuti budget cycle yakamira sei uye ndezvipi zvatinofanira kunge tichikoshesa kana nyaya dzebudget dzakuitwa
mungapa here muenzaniso wezvimwe zvinokwanisa kugadzirwa kana pakaitwa budget rinenge rakanaka
sekudziva kwamungaita ndinga kuti nyika yeZimbabwe ine matambudziko akati kuti ari kuitika anoda kuti tinyatsokoshesa nyaya yebudget zvatanga tichidzidziswa nhasi pasimino tanga tichiita neminista Zimbabwe nezvekuti budget rinofanira kunge richiremekedzawo yatingati riite gender sensitive uye ringe riri youth friendly richiriremekedzawo vaya vakaremara izvi tanga tichinyatsobatsiridzwa kuti tizive kuti zvimwe zvinhu zvainokosha pakurarama kwatinoita kunyanya isusu vanorarama vari kumaruwa zvinhu zvinofanira kunge zvichibuda mubudget
tipei muenzaniso wezvingabatsira vari kumaruwa
number one gore rakapera kunga kuine disaster yakaitika yecyclone idai gore rine tikafanana zvene covid-19 sande zvimwe zvitanga tichikurukura kuti mubudget munofanira kunge muine chikamu cheyatingati disaster management kana disaster preparedness kuti hurumende ichibhajeta itarisirewo kuti panokwanisa kuitwa zvinhu zvakadaro sekuti nedambudziko risati rapera nekuda kwecyclone idai kana necovid-19 zvatokanganisa upfumi hwenyika
zvii zvimwe zvamuri kuonawo sevechidiki kuti zvinoda kuti zvinge zvichiisirwawo mari mubudget
tinoona kuti mukushanda kwatinoita zvii tine zvinhu zvakawanda zviri kubuda kunyanya nyaya dzemasexual reproductive health rights kuti kuri kuitika nhumbu dzevana vachidiki dzisina kunge dzakagadzirirwa uye vanhu vari kuzosvika pakuroorwa vari vadiki saka ndeimwe nyaya inokosha kumaruwa zvekuti bhajeti rinofanira kunge richitarisirawo izvozvo nekuona kuti pange paine nzira dzekugadzisa nyaya idzodzo
mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku vange vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlive.com ine nyaya pamusoro peumwe murimi wekuUmguza akamiswa mberi kwedare redzimhosva achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Victor Majoni akasungwa mushure mokureverwa neshamwari yake pamusoro pevhidhiyo inoseka vamunangagwa pamusoro pekuudza vanhu kuti vatsanye. NewZimbabwe.com rinoti vamunangagwa vakabvuma kuti hurumende yavo inosora mafambiro zuva nezuva anoita vemapato anokwikwidza nevanovashora. Vamunangagwa vanonzi vakaudza vanasedzigaro vebato ravo nemuvhuro kuti vanoshandisa zvemagetsi kutarisa mafambiro evanhu. Mudaily News mune nyaya inoti mapurisa ari kunetseka neuwandu hwepfuti dzisina kunyoreswa dziri mumaoko evanhu uye dziri kushandiswa mukupara mhosva munyika. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kumajonga ini ndinoikwa vabhero ndiri muno kudzobheki ndokutendai nenyuzi dzamunotipa idzi ndoda kungotenda musangano wedu wembisa alliance nedanho ravatora iri rekutiratidza mafambisirwo anoitwa mari izvi tinozvitenda chaizvo zvinoratidza kuti zvinhu zviri kufamba nebhara kwaro ndo musangano chaiwo saka tokurudzira kuti dai nehurumendewo ichidaiwo notenda nenguva yamandi pavo iyi ini vabhero ndiri muno mudzobheki
vakadiko vestudio 7 noti ndanoda kudzoinda kunotipaisi dzechokwadi mana maticha anonzi ngaainde kunoraura nemabhoti maticha ese anonoraura ko nguva dzai dzekudzidzisa vana vanozodziwana here nyika ineyi chiko chakuda kuitika nyika inoma maticha ngangopuhwa mari Mari gawatawarana nawo zvishoti mari nyamudoma tichana 500 US nyamutore yakawandisa tokupa mari yakati kuma RTGS zviri nani kwete kupa mari yawe kuti 3800 kozvo mabhaskoro kapinda mashop bhaskoro yani ne RTGS riri kuma 14000 bhaskoro remwana saka tichanja mudzunga kuti tenge bhaskoro remwana kumanaka
pa studio 7 apo zita ndinoitwa masipo maronga democracy muzimbabwe hamuna tichiendi zvakadai zvinooneka kunana south africa zimbabwe neva kuti ingatungamirwa nedzimai ipapo mungatamba pamberi nezambia asi nemabritish anoda masanctions mabritish
kwazuvai vashamarari vestudio 7 zita rangu ndinonzi tim gobo ndinorarama ndiri munyika yekimbari ndatora mukana uno kuti ndise mazwi mashoma kuhurumende yezimbabwe iyo hurumende iri kurarama nekushungurudza zvizvarwa zvezimbabwe vachiluta upfumi hwenyika vachidya vachirarama vega maticha chaichaivo vakuuraya pikipiki chaivana vadoko vana vadoko ramangwana ravo raparara nekuda kwemadhara asisisina kana makore akawanda achararama vakuparadza upfumi vachiluta vachidya vasingaguti upfumi hwakazara munyika vari kudya vega saka ndatora mukana kuti nditaure kuti zvavari kuita izvozvizvi mabvisira vakaita hurumende yava mugabe ndo mabvisira vatishango vaitawo zvakare kukanza kangu makore nisaka apedze nekudambura saka tinoti kuna vamunangagwa nehurumende yavo mari hasi wemunhu wani chinongoshinga nekutambura uko kwasinosvika chete
alo pastudio 7 apo muri sei vanajoka apo inini ndiri kubatikana napurezidhendi wenyu anonzi munangagwa dambudziko raakuita nderekuti haana munhu waari kuda kutaura naye vanhu vanogara navo vanoswera navo munyika muno vacho adi kutaura navo south africa yakatuma vanhu kuti itaure naye akaramba izvozvizvi pari kubuda mahunga humwe ekuti chakwira paakauya muno wakauya muno akazobuda hazotopedza mazuva ake nenyaya yake kusatatsuira ini ndichada kugumbira sadhari ezikuru ngaimbobatana ngaisatsa communicate naye bamameetings airi kuita aya ngaimboti zimbabwe ngaizvimiriri yega then isusu vanhu timbofunga kuti toshitangira ipo even kwaanotaura kunana africa is what what kune kwaanenge achitaura uko ngavamusiye don't involve ngavasamuinvite don't give him any platform yekutauraba ngaangogara nekuti haadi kunzwa zvinotaura vamwe vanhu hapana chaari kuita chirikumbotaurwa munyika muno chiri kupembedzwa nevanhu kana wani ndatimbokumbira sadhari nesimbo ngaisiyane naye imusiye aite zvinhu zvake ega nedzimwe nyika dzese dziri kungadzimusiye saka murimi muri kumupirei that platform means sadhari ndoye mutengesi iri kumupa platform iye ari kurambwa munyika muno
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muamerica bhanga recitigroup razivisa kuti richange richitungamirirwa naamai jane fraser kutanga gore ra2021 amai fraser vachave mudzimai wokutanga kutungamira bhanga guru muamerica citigroup kana kuti citibank rinonzi ndiro rechina muamerica shure kwemabhanga ejp morgan chase Bank of America ne Wells Fargo. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvaitwa neSeed Group zvinhu zvikuru zvinopa simba kuvanhukadzi vanoshanda mubasa iri. Vati amai Jane Fraser vakawana basa iri nekushanda nesimba pabanga iri kwemakore anopfuura gumi nematanhatu.
Inyaya besha izvo kwete muAmerica chese asi pasi rose takatarisa kukurudzirwa kwavakadzi nokukwanisa kwavo kugona kushanda basa sokungogonawo kunoita varume. Saka banga rinora mabhanga mahombe muno muAmerica City Group radoma vaJane Fraser kuti vave iye mutungamiriri uno watinotiye president webhengi irorori unenge achiona nezvinoitika kunyika dzinobvira kuita 19 mune zvakawanda wanda zvinoendera zvana technology zvagazi zvakasiyana siyana.
Mukuvapa basa guru rakadai City Group yakaonei pana amai Fraser?
Zvavavona mudzimai uyu handizvokuti mudzimai chete kana kuti pashaikwa wechirume, asi kuti vavona umbowo kwake hugona basa, umbowo kwake hwekudzidza munhu wakadzidza chose kuBritain uko akadzidza kuchikoro chinomukurumbira muno muAmerica inonzi Harvard Business School kwaakazoita digiri rapamusorosoro Masters yeBusiness Administration achibva achinge achishanda kuzvakawanda wanda asati azouya kuCity Bank kwaakazoita Chief Executive Officer pamamwe mapato ari mukati mebhengi nokuzokwiridzirwa ike zvino kuva iye mukuru mukuru president.
Izvi zvinorevei kumakambani mazhinji, zvinotiratidzei?
Zvinotiratidzavo isu kuti vakadzi vanogona kukwikwidzana pangava pachavo ivo vachikwanisa zvokukwidzana navarume zvekare vachitokunda varume vacho. Saka kuvanasikana vangava vari pasi rose vanogona kunge vachizvitarisira pasi uyu mudzimai wazvisumudza ega akazosumudzwavo kuita mukuru webhengi achiratidza kuti aiwa isu vakadzi tinozvikwanisavo zvinoitwa navarume kusumudza banga kana nyika chaiyo.
Kuti munhu adomwe kuti ave mukuru webhanga guru rakadai, chii chavanenge vachitarisa, chii chavanenge vachitsvaga pamunhu wakaita unenge ane chinzvimbo chakadai?
Nguva dzose vanotarisa zvinhu zvitatu zvinobvira izvo. Chokutanga vanotarisa dzidzo yemunhu kuti wakadzidza zvipi, vagotarisazve zvaanokwanisa kuita, vachitarisa zvaakaita atinoti maskills aya kuti chii chaanokwanisa kuita, chii chaakamboita, umbowo hwezvaakaita ndo hupi. Vozotarisa zvese chitatu nechokuti experience iyeyi kuti wakamboshandepi, wakamboita zvipi. Saka zvinhu zvitatu izvozvo, education, kuita maskills, kuita experience, ndizvo zvinotariswa kuti vazoona kuti uyu munhu unokwanisa apa. Tikatarisa mai Fraser ava tinoona kuti ndomumwe munhu wakatombodomewa 2014 na 2015 pakati pevakadzi vari the most powerful munezvamabhizinesi, vakazoitiswa zvenyimo number one mukadzi wokuti atarisiswe kwemakore maviri as an American banker. Saka munhu une zvinhu zvake, une chikoro chake, une rekodhi yake zvaakamboita, munhu wakachena pamabasa aanoita, nokuti uchange achishanda kune zvemari mumabhanga. Saka ndizvo zvinhu zvavanotarisa izvozvo.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vari parunhare kuOhio neStudio 7. kambo kanova kumchinda aise savanu zikuru satirio matikatire ne kambo kanonzi ndaka kupiwa siye zunguwa yedi ya pera chumbo chareza zange ziri muna uza nasi Consumer Council of Zimbabwe inoti murie vanu atana tu yoda mari inodarika zuri makumi maviri zema dora pamwezi urumende inopa mari kuchurungwa chokurwisa njozi ne kukurumiza kana zaitika munguwa yekunera kwemvura mugore ra 2020 na 2021 tashika kumagumo echurungwa chedu chanasi ivai nesu zvakare maneru anasi apo tichikupa zvedzimwe nhau ini ndiri tanono kawande ndiri muwashington dc ndichiti mosera zvakanaka.